Ilinzi rimavles mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 5/2018. Masangano evarairidzi muZimbabwe anotadza kuungana kuti acherechedze zuva reWorld Teachers Day iro racherechedzwa pasi rose nhasi sezvo muZimbabwe vanhu vasiri kubvumidzwa kuungana nepamusana pechirwere chekorera. Sangano reZimbabwe Council of Churches roenderera mberi nekutsvaka nzira dzekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaite mushandira pamwe nemutungamiri weMBC vaNelson Chamisa kuitira kuti nyika ienderere mberi. Sangano rePrayer Network roita pungwe nhasi richinamata senzira yekucherechedza kupera kwemazuva makumi mana ekunamata nekutsanyira nyika. Hurumende inobvuma kubhadhara murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko zvichitevera kupambwa nekutotywa kwavakaitwa nehurumende muna zvitatu 2008. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuke Malaba vanoti nyika inofanirwa kurwisa uori kuitira kuti munyika muve nebudiriro. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika izvo zvinosanganisira kukwira kwemitengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.